manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato rethe UNC roita musangano kubuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa nezuro vakaita musangano kwanyashanu kubuhera. Uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
Kubuhera kwachibunyashani takave nenguva yakanaka, reception yanga yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next to Kubuhera, saka ndinoziva zvido zvavo. Chekutanga chandakataura inyaya yemvura yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudzwa namai nana baba.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti save huzinonzi save hunopfuura nemukati menyika iyoyi hune mvura inochindorasika kuindian ocean. Saka isusu inini ikapinda, hurumende yedu UNC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura yemudhamu naSave kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukaone mvura nemvura ino rakanaka nefertilizer inenge ichibva padoro industries, wanoita chikapu chakanaka chaizvo. Ndakavimbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona umbuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane rimwe dambudziko ranakabvire kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBhohera inotsiririsa kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitas matatu nemotikari unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakandombi kuti dhiraivha ini ndakazvionera pachezvangu kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai kutoti mudzimai ari mwane nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriza, vanozobota mombe votakura mudzimai atonge andosununduka ofamba nechikochikari. Munyika yapiri ino hazvichabvumirweba izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabhiriji achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hombe, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu toda kutenda kuti vanhu vemutemo vanowimba kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka. Saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chekutanga tanga tine tsamba yedu, notification letter yedu, vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBhohera vanoda runyararo chaizvo. Sakani mapurisa eko nevanhu veko venyu vene misangano, hapana vanhu vakatomboti meta kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makateerera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
sarangu ndinonzi John Muchenge, ndi director weFort Zimbabwe Foundation organization inoshanda nevechidiki kurudzira runyararo mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatuza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera muse China pakasangana mapato anova 11 ari kuparticipate mumanesenje rakatasana nomusi 23 August. Vechidiki maleaders avo vakasangana chibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge yatinova umbiro reunyararo rekubvumirana kuri nyoro pakati pevechidiki yemuZimbabwe. Tiri chechipiri tikasara zvedhokumendi ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process, rinova dokumendi rakagadzirwa nevechidiki vemupato 11 atatauraya vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kuti kuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa? Vamuchenje, zvinenge zvichifamba sei?
Muchibvumirano ichi chakagadzirwa yatinoti Youth Peace Council. Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 mamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge takadaro richapawo simba rekuinda rogeja nekuinjeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections tichasangana tekutanga sekanzo iyi togara pasi toongorora sarudza pamba sei tiona mareporti atinenge tichiwana from interaci nemapurisa togona tii tikungwadza mareporti wavo ese tichatogara pasi nemapato toonesera kuti chatakagona ndezvipi tichazatura ndepapi patingaimprove kuti rambe tichingomirina peace mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuru iyi yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamakuita?
Urongwa hwatakuita vakangosaina dokumendi yerayo vese vakasaina masiginjons mudokumendi inoti munoti vachatipa 2 mamembers but hati mazuva ano takananga nemaelections mabato edu ari busy kukambena paground tege kuva disturber. As soon after maelections tichagara pasi zvakanyanya muna September kunyanya musi wa 20 September musi watinopembera national peace day tichagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti chatakasainira ndichadzakaita here tichatingaite kuimprova. So we need our strategies achabvachibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tiwanetinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tida kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchiesa kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meemaelections yedu. So after maelections tichagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sechakanyorwa ichi?
Munoona panoitika mhirizhonga munyika dzose dzakawanda noti muZimbabwe chete pano nedzimwe nyika which it doa nige wari pamberi tena or reka adino jivano shambiswa sema tools or wana wari pa forefront so seo kala zente kati aywa ati ngeje which it vacho tiba omese chakanaka unyaru tiba zidise kushinombori nyare chi chipatina ni NPRC ewa national peace kutin commission yonu zibabu ibu nana zeki kutu zidifame sele chi iti kutu warume nika yonu ndedu nirijonga haina kunaka zino daka hazina kunaka nati respecta mei jisi mei kujindire pato ritu because my youth doa anawa nika yitima makembo achipote raa chita zaka wanda palukumpa wanga pani nirijonga kate kwa wati kawa inge kia iwo tatu wa mbumu nila kuru wawu chino wakuti nige hebi hende nge tinefara kuma president ima kati ziwayo waka vuma kuchani nema diki wawu so chino uli inda kuti funde ya kiku wata reshidiki ili kuchinja maonere avu ili kuchinja mafungiro avu ulezo ili kuchinja maonere ala neita mama political parties we should learn to respect one another regardless of what different political affiliation we are all Zimbabweans.
Aywa tino kutenda yuzukuru wa mchenje ne kupinda mchirongwa chedu zakari
tino kutenda maichabas
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re 4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa vatereri nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa re Citizens Coalition for Change utsi unokatyidza. Uvo wapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare ye Mamutse umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana svondo rapera mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
vanhu vanogara mumusha wakwa Siski kwa Mcheke vange vasina kuuya kumusangano vabatanidzirwa apo vakandirwa udzi unokachidza mudzimba dzavo vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita musangano yavo vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo Mutowani Stadium kuchiredzi
kwadandiri kuchiredzi varamba kutiite rali Mutowani Stadium ndokubva vatiendei munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imomo.
Vachamisa vaimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti nama minara 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminara hatinawo ndeayepo kuti atinze mabasa munyika muno vekusouth africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno vanhu vaziva kuti zimbabwe ndo economy ine the strongest currency chinotanga kugadzirwa kuti economy inake muchungamiriri.
Vaendera mberi vachiropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa vachiti vekunyika yechina vari kumora lithium kubikita vachinokonenzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauyawo kugadzirira kuno lithium isaenda isina kuprocesa nebeneficiation. Mukoma akaitadza mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauyawo kukumurudzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana. Mukoma
vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamartin murayiro vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo yekusangana nevanhu munyika.
Zvose zvinga zvagadzirwa ndoma tinenge tichiona kuti vanhu vose vaona mabasa tinenge tanga tichiona kuti uchano hwevanhu unenge huri wakagadziriswa kwese kuti vanhu vanoshaiwa maambulance yekuti vaiite kuti vasembo vachiita kuzopatara asi mapolitical parties achiwana kumari yekutenga mota saka ndo zvimwe zvatenga tichitarisa tinaa
izvi zvatsinhirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadhi 2 mumasvingo muzare shande wechiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa Vachamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemiah Mutendi. Kereke iyi semakore ose yange ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976. Mhemberero idzi dzinonzi Zuva raSamere. Izvi zvaitirwa kugokwe uko vaMunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadiniko mukoma Tanonoka Wande.
Ndiripo zvangu, ndiri kutaura nani uye munoda kubetserwa nei nhasi?
Zita ndinoitwavo Ostalus Chacha. Ndanga ndichikumbirawo kuvhunzavo nyanyanyanya nezvatinonzwa zvichiimbiwa mumakereke umu zvichinzi mumwe nomumwe achanomira nezvake kudenga. Asi chandaida kunzwisisa ndechekuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzikwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake, dziri mhepo dzinenge dzatumikwa paari kuti aite zvinhu zvakaipa. Saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita dzidzidzidzi anonomira nadzo kudenga ndiani? Atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumigwa mamhepo kuti aite zvakaipa? Tozvakaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzire wekuvafundisa.
Ostalos, kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro. Makadini kwa Pastor Mukoriro, betseraiwozve mutereri wedu.
Kwazwai, kwazwai mukoma Tanonoka Wande. Ndanzwa mubvunzo wemutereri mukoma Ostalos Jacha. Chokutanga chinofanira kuzivikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 neverse 20. Zvanzi nebhaibheri, mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa. Mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakunze nemweya wauraya. Mweya yese ndeya Mwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa. Ndozvinotaura soko raMwari. Kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostalos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhara.
Mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro, tiudze zvizhinji.
Because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake, ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiririra. Dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave Ishe namambo muupenyu hwake, kureva kuti Jesu vakutonga muupenyu hwake. Zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo. Une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita, wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu. Satani unokondrola munhu iyeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa. Anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai, anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya. Mweya unenge uri mauri hausi wamwari. Saka anotadzira mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatan kuzviita.
Tiendesei kuBhaibheri mufundisi. Tingazviona papi mubhuku dzvene iri?
Tikaverenga Bhaibheri shoko ramwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5. Mukaverenga kubva paverse 16. Bhaibheri shoko ramwari rinobudisa pachena kuti isu tinofana kutungamirirwa nemweya kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu. Nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga. So ukatusundira munhu mamhepo watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Kana ukauraya munhu watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi neBhaibheri havangadyi ushe hwekudenga. But mukatarisa kubva verse 22 Bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora. Kurova kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya, nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri, nokuda kwaJesu ari kutonga mandiri, ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu. But asi kana ndisina Kristu mandiri, ndisina Jesu mandiri, ndisingatungamirirwi nemweya waMwari, it means kuti ndiri kutungamirwa nomweya usiri waMwari unova mweya waSatani. Saka mweya waSatani uye urikwanisa kundifuurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti iuraye munhu. Mweya waSatani uye urikwanisa kundifuurira kuti uraya munhu.
Saka nyaya ndeyei apa Pastor Mukoriro?
Nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako? Kana Mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako, mweya mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka, vanokutungamirira kumafuro manyoro, vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora. Asi kana Jesu vasiri mauri, zvinoreva kuti saka une mweya usiri waMwari unova waSatani, uchakutungamirira kurufu. Nekuti Bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana kuti vanotungamirirwa nemweya usiri waMwari vanotungamirirwa kurufu, vanotungamirirwa kunzira inoparara. So isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna Jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya. But Mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake. Vanhu vese vari vaviri havatadza, uyu atumirwa mweya mamhepo, uyu auraya, vese pamberi paMwari vatadza. Saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo. Saka ichokwadi, mumwe nemumwe achanomira nezvake, uyu achanomira nekutumira mamhepo, uyu achanomira nekuuraya, vese vachatongwa pamberi paMwari.
Pastor Mukoriro, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Ndatenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumakwikwi echibuku Super Cup, Highlanders yarwa iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita Mangange 2-2. Capes United yarwa Wange 1-0. Herentals yarwawo ZPC Kariba 1-0. Tochitarisawo imwe nyaya. Muri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu. Vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemaWarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika, izvo zvichazovadhurira. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro sezvo paine makundano e2026 World Cup ari kuuya. Vanoti ishuviro yavo kuti nandare imwe chete pambiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemaziso matsvuku kuona kuti gadziriso idzinandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi, hazvifadziri kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuri yeHarare pamwe neve Sports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mitambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, isu tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe, avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Tikumbira kuti tavagadzira nhandare yedu zvokurumidza ngozi kuti tiende kuZambia zvisinotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neve CAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzare eleta nengomacha vanoti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe iuda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 Chikunguru. Mumakundano eWorld Cup Zimbabwe yakaiswa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veCCC utsi unokatyidza kumasvingo, achimisa vaNelson Chamisa, mutungamiri webato iri, kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa redi UANC rakaita musangano nezuro kuBuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo iyi yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Kit Dube munaudze isiNdebele.
soku isika.